na nero anotinenge tine sezi ku Moonlight Riverhead Chitepo kuHarare. Ichazotanga hayo kuma 66 nekutamirira mwana anobva kuUK. Kusvika kwake chero akangokurumidza anopane pane mota akamirira yomutorawo ouya kuno kutotanga sezisi. Zvabva ipapo tobuda papala tichienda kumba kubudiriro 5. After that panenge pane sezisi ichabata mapasta bachi.
Kurongwa hwekuradzikwa kwake hwakamira sei pari zvino?
Ne Friday totanga na 7 AM panenge pane breakfast. After that ma speeches, that includes masawira, my neighbors, my friends, including my workmates, and we have a speaker from embassy, as well as from the family, vanomirira baba, mai, tete, sekuru, mwana mzukuru, etc. Then by 12 PM hopefully, tetine church service made for the viewing. After body viewing, the issue should be around 12:30. We depart from Budiriro tienda ku Grand Forest uko kwa chita muika. Hopefully na mea wanita wariso watisha pa mkano kukao speech. Wapesa ipapo wa pastor Josh wachaita vote of friends.